Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti kuwana mari yekunze pamusika wakaparurwa neRBZ akureve kuti mitengo inobva yaderera nekuti
zvinhu zvinokonzeresa kuti mutengo iende pamusoro zvakati wande kana zvinhu zvinokonzeresa mitengo kuti idzike zvakati wande. Saka mutengo weforeign currency chete hausiwo unodetermina price yakadzika. Zvinoenderana nekuti zvimwe zvinhu zvinopinda mukugadzirwa kwezviro zvichazotengeswa zvinodhura zvakadii. Kana zvimwe zvacho zvichidhura kunyange zvichiwanika muno muZimbabwe zvinogona kukwidza mutengo. Saka kana tisina kunge taongorora kuti chii chaita kuti mutengo ukwire, hatingamhanyire kunoti vanhu vakwidza mutengo ivo vachiwana foreign currency ine auction price. Tinofunga kuti tinofanirwa kuongorora kuti chii zvakawanda zvinokonzeresa kuti mamwe masupplyers avo ezvimwe zvinhu zviri local anogona kunge aine mitengo yakakwira. Ndofunga tinoziva kuti kune priority list, vanhu vari papriority list ndo vanotanga kuwana foreign currency, vasiri papriority list vanogona kuishaya. Saka ivavo mitengo yavo inogona kukwira nekuti vanogona kunge vawana foreign currency yavo kumusika mutema, kana kuti vanenge vagona kunge vawana foreign currency yavo kune mamwe maplatform asiri RBZ auction. Saka izvozvo zvinogona kukwidza mutengo. Saka ngatiregei kuti vanhu vanenge vakwidza mutengo tongoti vakwidza nekuti kuti vanoda kuita profit yakakurisisa chaizvo ivo vawana mari pa auction yeRBZ. Ngatitarisei kuti chii chaita kuti mutengo ukwire.
Asi vatenda kuti panogona hapo kunge paine vamwe vemabhizimisi vari kuita zvemugotsi matsuro.
Asiwo kana pane vari kukwidza mutengo zvisina justification, ivavo vari kukanganisa kana vari kuwana mainputs avo nemari yavawana kubva paauction iine mutengo wepaauction rate, zvinotarisira kuti mitengo yavo inenge yakadzika kana kuti inenge iri fair. Saka zvinoenderana nekuti mainputs akamira sei.
Vachitaura nebepanhau repadandemutande reinternet renewzimbabwe.com mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vachinashe manzungu vakashora vemabhizimisi vari kushandisa musika wemari yekunze zvisizvo nekudhurisa zvinhu vakati vanofanira kutorerwa matanho akasimba. Makambani ari kuwana mari pamusika uyu anosanganisira Blue Ribbon Foods, National Foods, Dairy Board, Insco, United Refineries, Den Dairy, Colcom nemamwe akawanda. Musika uyu unoitwa nechipiri choga choga. Nyanzvi dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti dambudziko rekudhurisa zvinhu chari chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga.
Idambudziko ragara riripo kwenguva yakareba ende bhanga guru renyika harikwanisi kuti ringe richisvika pane umwe neumwe richiona kuti ari kushandisa mari iyi sei, uye mari iyi iri kushanda zvakatsarukana here. Izvi zvinokonzeresa nenyaya yekuti vemabhizimusi ava havasi kuwana mari yekunze yese yavanenge vachida kubva pamusika weauction market. Uyewo pane zvimwe zvinhu zvavanoshandisa pakugadzira zvinhu izvo zvavanotengera mari kubva pamusika mutema. Mari yekunze inodiwa munyika meZimbabwe kugadzira zvinhu uye kutenga zvinhu zvekunze pamwedzi wega wega inosvika mamiriyoni mazana mana, zvichireva izvo kuti 400 miriyoni mwedzi wega wega. Asi musika weauction market uri kukwanisa kupa mari inosvika iyo mamiriyoni zana, zvinoreva izvo kuti 100 miriyoni. Izvi zvoreva kuti mari yekunze haisi kukwana, iri kushomeka.
Asi chii chiri kupa kuti munyika muite dambudziko rakadai? VaBoroma vanotsanangura.
Dambudziko guru munyika harisi rekuti nyika yeZimbabwe iri kuwana mari yekunze shoma bodo, harisiriwo dambudziko. Dambudziko riripo nderekuti rate riri kushandiswa munyika harisi riro rinodiwa nevane mari yekunze vakaita sevatengesi vezvinhu kunze, ayo anonzi maexporters. Uyewo vemuZimba vanowana anonzi madiaspora remittances, mari dzinobva kunze kuhama neshamwari, ava vanenge vakachengeta mari inotosvika biriyoni. Reti riri pamutemo iro rinoshandiswa paauction market riri pasi pereti riri pamusika mutema, uyewo harisi kufambirana nenguva. izvi zvireva kuti pane musiyano mukuru unokonzeresa kushomeka kwemari yekunze. Zvichakadaro vemabhizimisi emuno nezvizvarwa zvemuno muZimbabwe havana chivimbo mukati mebhanga guru renyika kana mabhanga ese nechikonzero chekuti kwakamboita mamwe mazuvawo ekuti vanhu vanenge vakaisa mari dzavo iri mari yekunze, mari iyoyo ichizokonvetwa ichiitwa mari yemuno. Zvinei nekuti mari iyi vari kuishandisa zviri mugwara here kana kwete. Mamiriro azvakaita aya anounzawo huori husingaperi kubhanga guru renyika nemabhanga akasiyana siyana panyaya yekupiwa kwemari yekunze. Uye vemabhizimusi nevanenge vane mari yekunze vanenge vachizama kuti vawane reti rinenge riri pamusoro kuburikidza nekushanda nemaretsi anenge achiwanikwa iwo pamusika mutema. Ndingakuti izvi ndozvofangwa kuitwa. Muchirungu inozivikanwa nekuti managed float exchange, ndokunofangwa kuinda nyika kutoti mari itengeswe nekuwirirana zvinenge zvichienderana nezviri pamusika inenge ichinzi free market rate. Ndo zvinofangwa kuita kugadzirisa dambudziko iri nekusingaperi.
Vabhoroma vanotiwo vanhu havasina chivimbo neRBZ nekuti imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vakurudzira RBZ kuti itore matano akasimba.
Izvi zvinhu zvinofanira kutariswa neReserve Bank neMinistry of Finance nekuti Reserve Bank pese painopa munhu mari inofanira kuzoita inonzi audit yekutarisisa kuti mari yavapa munhu yazobuda kunze here, ikanotenga kwayakanzi iri kunotenga, ikatenga zvayakanzi iri kutenga nemutengo wacho zvikazopinda munyika zvikazotengeswa sei kuti munhu asikwanise kutenga futi panext auction sezvainofanira kuita.
Ko pakasatorwa matano, tabvunza vamuponda zvakare.
Izvi zvikasaitika zvichaitika iyeya yatinoti profit yarin yekuti vanhu vanenge vachiita arbitrage yekuti munhu anongonotora mari pa auction nereti yakadzikira ozoya nezvinhu zviya zviya ozvitengesa kunge atora mari pamusika mutema kunge azvitsvagira mari yake, asi mari inenge iri mari yenyika inenge ichifanira kubatsira kuti nyika isumukire uyezve mitengo irambe yakadzikira yakaderera. Ndingangotarisa vanhu vangatingati vanopinza maessentials akafana nemishonga, machemicals, maseeds, nemachinery neequipment, nemafuta ekufambisa, even mafuta ekubikisa, even zvana flower yatinoimporta, vanhu vanopiwa mari nemutengo wakaderera wakadzikama. Saka ipapa panofanira kunyatsotarisiswa kuti munhu asati abvumidzwa kunotenga futi mari iyoyi ngaadeclare reserving yogutsikana neaudit inenge yaitwa kuti zveshuwa mari yakashanda. Pasina izvozvo ndopanozoona huori hwapindira.
Hatinokwanisa kubata gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe dimbi ravo, kunyange hazvo tanga tavatumira mubvunzo. Asi RBZ yakati iri kuferefeta vamwe vemabhanga vari kupa mari yechibatiso mamwe makambani asina kukodzera kuti awane mari pamusika wemari uyo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.